Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusumudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa navaRobert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vashandi vehurumende kuti vashande nemwoyo yavo yose mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura gungano reZimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo, vaMnangagwa vati kutaura kusina mabasa kana zviito zvinobatika hakubatsire, nekudaro zvakakosha kuti vashandi vehurumende vazvipire mukusimudzira chinangwa chehurumende yavo chekumutsurudza upfumi. vaMnangagwa vati avo vanowanikwa vachiramba kushanda sezvinotarisirwa vachaburitswa muhurumende.
My government will not tolerate any form of public lethargy and due delays, bottlenecks.
Hurumende haizotambira vanhu vanodhonza tsoka dzavo, vanononoka kuita zvinhu pasina chikonzero, kuvhiringidza zvinhu kana kuda choko mhomwe kana kuita zvinhu zveuori. Avo vachawanikwa vachivhiringidza zvinhu panyaya yekuvandudza upfumi hwenyika vachasiyiwa panzira.
vaMnangagwa varumbidza ZITF vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwenyika nekupa hwaro hwekuratidza zvakasiyana-siyana zvinogadzirwa kana kuitwa munyika, pamwe nekupa mukana wekuziva matambudziko ari kusangana nevemabhizimisi. Vati donzo reZITF rinoenderana nerehurumende yavo rekuti nyika ibudirire munyaya dzezveupfumi. Vatiwo kunyange hazvo hurumende yavo iri kukoshesa kuvaka ushamwari nenyika dzepasi rose, zvakakosha kuti vemabhizimisi vemuno vasapeta maoko avo asi vatore mikana iripo yekuvandudza makambani avo.
The domestic industry and business alike should not be spectators or mere commentators.
Vemaindastri nemabhizimisi vemuno havafaniri kupeta maoko sevanhu vari kuona mutambo kana kungove vanhu vanotaura chete. Kana takanangana nenyaya yekuvandudza upfumi, vanotofanirwa kuve ivo vanenge vari pamberi mukubatana nekushanda pamwe nehurumende pakutora mikana iripo munyaya dzezveupfumi.
Vasati vabvura ZITF, vaMnangagwa vambotora nguva yekushanyira zviratidzwa zvakasiyana-siyana vakati vafadzwa zvikuru nezvavaona. Zvichakadaro, vamwe vari kuratidza zvigadzirwa zvavo varumbidza gungano iri vachiti rinovapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo kuvanhu vakawanda. Mumwe weavo ndimuzvari Rosemary Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa kuti African Attire, vati kambani yavo iri kukura nekuda kwekuti vave nemakore akawanda vachiratidza zvinhu zvavo paZITF.
Kuya kutredzwe kunoya vanhu vanobva mativi mana kwakasiyana-siyana, ende vanhu vese ivavo ndine makastoma izvozvo vari kubva kuBotswana, handiti muriko here, vari kubva kusouth africa vati muriko here, wekuindonesia izvozvi vati tiri kutouya tichitorawo machira emuno nekuti taona kuti une mamwe machira asiri emuno. Saka ndinotokurudzira zvikuru kunyanya madzimai usazeze kusvika panonzi kutreti pe ukanzwa sere kuti treti pe wobva wavhuduka ndokwatakakurira vamwe nhasi kuzivikanwa kudai
gungano rezeta ITF regore rino nderechimakumi mashanu nepfumbamwe uye vakuru vakuru vekambani yezeta ITF vanoti vari kufadzwa nekuti gungano iri riri kuramba richikura kana kuchitariswa uwandu hwevanouya kuzoratidza zvinhu zvavanoita kana kugadzira ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.
Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa nava Robert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU PF pamwe nemutungamiri wayo vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzichaitwa gore rino. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Majitaura mamsakano wavo kutanga weutungamiri wedunhu remasvingo paCharles Austin Theatre nhasi. Vakuru veNPF vati vamunangagwa nevamwe vavo vachakundwa muzvigaro zvavachakwikwidza munyika. Mukokoveri wemusangano weNPF munyika vaJepi Jabhunu vaudza vatungamiri vabva kumadistricts manomwe edunhu remasvingo kuti bato ravo rine rusigiro rwakawanda kusanganisira nenhengo dzeparamende nemakanzura achiri muZANPF.
Masiziya wakaita suru kuZANPF. Harimazviwa musavatyira tine urongwa hwakakura handitauri bhozi tine mazeya opanapa. Tine urongwa hwakakura. Jeredu Masiwa ero Tine makanzura edu ikoko. Tinoziya patina kudira chi jecha. NPF NPF moto moto. Ndakuudza kuti regai pia vakadzi apinde nejunda apinde. Tine urongwa hwakasimba. Tosangana pai kubalot. Tondosangana tondosangana.
Mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vati vamunangagwa havana chavanowana mumasvingo vachiti bata ravo ndorima rakasimbisisa.
Ndinofunga kuti isu kuno kumasvingo Mnangagwa hatimuzivi. Vanoti Mnangagwa mukaranga havazivi kuti Mnangagwa muZambieni. Hakuna hatimuzivi isu. Kuno ndokwatinoda kumeka shuwa kuti hawani chinhu. Kuno kwaanoshanda namabhinya akaita sana hungwe havabati chinhu. Kuno ndokwatinoda kuvataridza kuti kunoku ndokwakasimba NPF.
Mutevedzeri wemukokeri wemusangano weNPF munyika vaJimmy Kunaka vati hurumende yavamunangagwa haisi pamutemo nekuti yakapinda nekubvuta simba ichishandisa mauto nekudaro vanhu vachaibvisa vachishandisa vhoti.
Pati vakaita zvakanaka nekuti vakatidzidzisa. Handi kunoziva kuti makore ese atasika zive kuti kuState House kunosvikwa. Ndo vakatidzidzisa musi wa15 November. Vakati kuvanhu handiri tinobvisawo kumugabe kuState House. Isu tiri kutiwo nezuva ravachadeevhera election handei tinovabvisa vakapinda zvenharo kuState House ikoko. We are ready to defend this country.
VaJabhunu vati sezvo vave mubato rinopikisa utungamiri hwavo huchapinda muvanhu vachibvunza kuti vopinda mubatanidzwa here nemamwe mapato anopikisa. Vakurudzira vanhu kuti vasake kushungurudzwa nevatsigiri vamunangagwa avo vari kushandisa mauto kunyaradza vanopikisa. NPF yati yave mubishire kugadzirira Congress ichitevera kuumbwa kwayo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
European Union inoti iri kutumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe gore rino mushure mekukokwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. EU yaburitsa mashoko aya nhasi zvichitevera musangano wakaitwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo nevanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano iri vaFederica Mogherini kuBrussels. Akandeke kutanga kuti EU izoongorora sarudzo muZimbabwe mushure mekunge vaongorori vayo vadzingwa munyika yeZimbabwe muna 2002. Gadziriro yesarudzo muZimbabwe yasvika padano repamusoro-soro mumapato mazhinji. Mutungamiri weimwe MDCT vaNelson Chamisa nasi vasangana nenengo mazana mana nemakumi matanhatu nesere dziri kuda kupinda musarudzo dzemaprimaries muHouse of Assembly neSenate. Bato iri rinoti riri kutarisira kunge rapeta sarudzo dzaro musi wa12 Chivabvu pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika. Vachamisa vati bato ravo richakoshesa zvigaro zvemadzimai nevechidiki richivapa zvikamu zvavo. Vati vachapawo zvimwe zvigaro kune vakaremara. Vachamisa vati makanzura anoita zveuori nekutuka vamwe vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo. Vasimbisawo kuti sarudzo yavo inenge yakanangana nekusimudzira vanhu vari kumaruwa. Bato iri rine musangano mangwana paJonas Primary School kwaSeke, mumwe uchitwa kwamubayira kumondoro. Blessing Zulu weStudio 7 ataura nevanoronga misangano mebato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe zviri kuitika.
Tanga tichisangana nemacandidates edu ose emaparlamentary, ndingatora kuti maconstituency ese ari 210 angatamirirwa neavo vari kuda kuti vange vachizokwikwidza pakuva vamiririri vemaconstituencies ari munomunyika yedu yeZimbabwe.
Shoko ramanga muchivaudza rangariri rekuti kudii apa?
Shoko guru ratativaudza nderekuti iro sevanhu vari kukwidza kuti vange vachizovawo vamiririri vevanhu, ngavaite zvinhu zvavo murunyararo, vasagusana, vane munhu mumwe chete vari kurira zvamuramai vavo. Saka namuchiurira zvamuramai venyu hamuri damburiri kuti mangwana vachazoda kumwe mukaka. Kechipiri iri nyaya yekuti iyo sevanhu vari kukwidzana pazvigaro zvekuva vamiriri venhengo dzeparamendi vakwanise kuti vange vachigona kuurirana sevanhu vamwe chete, kureva kuti kutaurirana kuya kwokuti mukoma Blessing, madi mambotiwo nimbopindavo kana zvazorambisisa yatoti konsensusi pachirungu. Kana konsensusi yaramba, mastrati edu emusangano nevanhu vese emusangano vanenge vari munzvimbo iyoyo vochigara pasi vosarudza munhu wavanenge vachida kuti ange achiva iye mumiririri wevanhu munzvimbo iyoyo.
Anenge achivhota ndiani apa? Nekuti kavamwe vanoti panogona kuzotanga kutengeswa makadhi matsva pasizvo paakuitwa maprimary kudai.
Vanenge vachivhota mamembers edu emusangano. Mamembers edu emusangano anozikamwa. Mukaenda kuconstituency, mukaenda kudistrict, vanhu pache zvavo vanozivana nokuti tine mastrati edu emusangano, tine membership emusangano. Saka kune nonziyo electoral college. Electoral college inenge ine vanhu vanenge vari munzvimbo iyoyo vasinge chituta accredit vachipinda pakupatisira kudii pakusarudza candidate yedu.
Ko mangwana tiri kunzwa kuti munenge mine musangano, zviri kufamba sei apa?
Mangwana tinenge tiri munzvimbo yepaseke nemusi wesvondo tinenge tiri kumondoro mubayira.
Murongi yemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU-PF riri kutarisirwa kuitawo sarudzo dzaro dzemaprimaries nemusi wesvondo. Kunyange hazvo bato iri range rati vanhu vose vari kutsvaga rutsigiro vafambe vose kuitira kuti vasapote vachikandirana makobvu namatete uye kuita zvetsvimbo mugodzi. Kunetsana kuri kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMashonaland East, Midlands, Masvingo nedzimwe, vamwe vachinzi vari kuita zvemirizhonga. Vamwe vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU-PF vachimiririrawo Mazowe South mudare reparamende vaFortune Chasi kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu tiri kusvika muconstituency papoint yedu yatiri kuzosangana. Tine vanhu vanofana takatanga tiri vana vamunhu vazoitwa redeploy somewhere, vanenge varivo vatungamiri vanenge vachiti coordinator. Tiri kunosangana toremindana kuti tiri kuenda pakati pakati nepakati. Toenda ipapo vanhu vanosvikoudzwa mitemo yacho yekuti tiri kushanda sei. Vanhu havabvumirwe kupururudza, kana kuomberera vanhu kana kuita noise kana kutaura taura zvina tsarukana. Saka tikutangare makanselor masikanselawo vese makandidates vopiwa 5 minutes vari very strict nenyaya yetime. Kwedu kuna mai masiku vari very strict naakatsande Comrade Katsande ukatongopfuura 5 minutes vakutokuitira slogan kuti uchigara pasi ukawaste time uchingoitawo maslogan ndizvozvo ndionenge wapererwa tokuidza kusvika tasvika kuna kuma MP vanhu vakanyanya kutarisira kuma MP saka ma each member prospering member of parliament ari kutaurawo nhaurwa dzake nezvazvirongwa hwaaidawo neconstituency haubvumirwe kushoropodza mumwe aripo kana kutaura zvisina kunaka taura zvako zvawakanangana nazvo within 5 minutes.
Asi nguva iyi iri kunyatsokukwanira here?
Aiwa iri kutikwanira, iri kutikwanira zvakanyatsonaka nokuti kana wakarongeka fanike sesu tanga turi ma MP uri kutarisa kumashure uchiudza vanhu kuti pano patiri ndakanyaka bhuroku reclassroom ndakaita chakati ndakaita chakati ndakaita chakati vanhu vanenge vachikuziva 5 minutes yakatokwana inini ndiri kuita average 3 minutes.
Asiwo tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo pane vamwe vanga vachichema chema kuti kwakumuka zvakare nyaya yemhirizhonga vamwe vachiti kuri kuitwa zveuori nyaya idzodzo dzinogadziriswa semubato
vari kuita zvisiri pamuchemo vachakwanisa kunge vari vanhu vachazodisqualifiwa.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzanu PF vachimiririrawo Mazowe South mudare reparamende vafortune chasi vachitaura vari parunhare kumazowe naBlessing Zulu westudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSyria iri kuronga kutora midziyo nedzimba dzevanhu vakatiza nyika iyi ichiti vanhu ava vakasadzoka vachiratidza magwaro ekuti ndivo varidzi vedzimba kana midziyo hurumende inenge yozvitora. Pasi pemutemo wakadzikwa muna kubvumbi vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu vakatiza mhirizhonga kusanganisira mamiriyoni manomwe evanhu vakabviswa mudzimba dzavo nekuda kwehondo. Vanofanirwa kunyoresa dzimba nemidziyo yavo chivabvu 5 asati asvika. Vakatadza kuita izvi misha nemidziyo iyi zvinotorwa nehurumende. Mutungamiriri weGermany amai Angela Merkel vashanyira kwezuva rimwe chete muzinda weWhite House vachisangana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Rwendo rwaamai Merkel runotevera rwendo rwemazuva matatu kuAmerica rwakaitwa nemutungamiri weFrance raEmmanuel Macron. Masangano akazvimiririra asangana muHarare nhasi achizeya nzira dzekuvandudza mitemo inobata kubviswa kwepamuviri kuitira kuti vanhu vasaomeserwe munyaya dzekubvisa pamuviri pavanenge vasingadi. Musangano uyu wakokerwa neWomen's Action Group neSafe Abortion Action Fund waumba komiti yavanachipanga mazano ichanyora gwaro rinotara shuviro dzevanhukadzi panyaya dzekubvisa pamuviri kuitira kuti paramende inodzike mitemo inoenderana nezviri kuitika. Chipanga mazano munyaya iyi amai Felix Mbanje vanoti kubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kuri kupinza madzimai akawanda munjodzi. Chipanga Mazano, mu Women's Action Group Dr. Mervin Chiweshe, vanoti parizvino Zimbabwe haibvumidzi kubviswa kwepamuviri kunze kwekuti kana munhu abatwa chibharo kana pamuviri pacho pachisa mutakuri munjodzi uye kuitiswa pamuviri nemunhu weukama. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Naurana nasi yenge yakanyangara nekuti toita sei nevakadzi vari kufa. Mastatistics datikanidza kuti vanhu vari kufa nekubvisa nhumbu. Saka vakawanda vacho vanobvisa edza vanoita zvimuti kana vanomwa zvinhu kana vanopiwa mushonga nemaherbs nen'anga marai nhumbu. Zvangatasangandira nhasi ndezvekuti totsvaga masangano anoenda pamwe chete kuti toona kuti tozviita sei. Mutemo wedu weabortion hauzi illegal sezvinofunga vanhu, but mutemo wedu unobvunza abortion munzira dzakasiyana-siyana. Asi chikunzira chekuti idzo nzira dzacho, for example, kuti kana munhu akarepwa anofanira kuwana abortion, hazvisi kuitika sese izvozvozvo. Saka nhasi tangatichingotsvaga kuti tikwanise kuisa musoro pamwe chete tione semasangano achanda nezvemadzimai kuti choita sei kuti nyaya iyi tiigadzirise.
Ivo vanhu vari kurarama iko zvino vakatopindana netsaona idzodzi vane here rubatsiro rwavari kuwana?
Hapana kana. Ndochimwe imwe nhau yacho kuti chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yeinformation. Saka izvozvo hatomboziye kuti vanobvisa vari kupi. Munhu kazhinji kana akakwara anoenda kuchipatara. Vekuchipatara vanobata munzira zvisina kunaka, tanzwa nyaya dzekuti manesi mamwe anotuka munhu anotanga kumuparidzira kuti zvawaita izvi zvakaipa. Saka vazhinji vari kufambamo vachifila guilty nezvinhu zvavakaita pasina rubatsiro.
Imi makazvitarisawo samazvikokota munyaya idzi, zvii zvamunofunga kuti ndo zvingadai zvichiitwa munyika kuedza kubetseredza vanhu vanosangana nematambudziko akadai?
Chekutanga nhau yekutrena vari kushanda muzvipatara zvedu ava vanoshanda nevanhu ava, so ana chiremba vedu, manesi edu, nekuti abortion ingori emedical procedure. Saka chiremba anofanira kubata munhu zvakanaka, but kazhinji uri kuzwa kuti ana chiremba asibata munhu zvakanaka. Ende chimwe chiri kunzira chekuti mutemo wedu izvozvo wakafamba munzira mukavunza vanhu kuti mutemo wezimbabwe unoti chine abortion, vanhu havazivi. Saka tiri kukurudzirawo kuti parliament, iyo government yacho, ifambise information iyi yekuti mutemo weabortion wakamira sei, nekuti wakatarisa nyaya nhau fange nhau dzangasara dzerepi nesexual violence muzimbabwe dzakawanda chaizvo. Vanhu vakawanda vari kurepom vari kuchengeta vana verep vasingazivi kuti pamutemo vanokwanisa kunowana rubatsiro.
Chipanga Mazano, musangano reWomen's Action Group Dr. Mervin Chiweshe, vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Izvi zviri mugwaro richangoburitswa neReporters Without Borders. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Zimbabwe iri panzvimbo yezana nemakumi maviri nenhanhatu pakusabata vatori venhau zvakanaka. Nyika iri pekutanga iri nyika inonzi ndiyo inogonesa kubata vatori venhau zvakanaka. Nyika nhatu dziri pamusoro iNorway, Sweden neNetherlands, ukuwo nyika dziri kusimudza mureza weAfrica iGhana, Namibia neSouth Africa. Nyika yakashatisisa pasi rose iNorth Korea, ichitevererwa neEritrea. Mutori wenhau Thomas Mupfuka anoti kunyange hazvo kwave nehurumende itsva, vatori venhau vachiri kunetsekana kuwana ruzivo rwezviri kuitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa.
Tichiri kutarisa nedambudziko rakakura kwazvo kuti hurumende haisi kupa information kana yatinenge takumbira kana kuti tigone kuti ruzhinji runzwisise maererano zvinenge zvichiitika. Takatarisa nemadeals anosainwa pakati pehurumende nedzimwe nyika. Zvinhu information iyoyo haibude nyore uye dzimwe nguva haikwanisi kubuda, zvinoita kuti basa redu rive rakaoma kwazvo. Saka zvinhu zvatoshuvira kuti nekufamba kwenguva pamwe zvingagone kugadzirisika, pamwe nyika yedu ingainde pachidanho chiri nani pakubudiswa kwenhau nekutorwa kwenhau pasi rese.
Mumwe mutori wenhau God knows womwe anotiwo yaive tarisiro yake kuti hurumende itsva igadzirise mitemo inobata vatori venhau.
Hurumende dai yatibatsiro isu sevatapi venhau tichakatarisira na nhau yesarudzo yematongerwo enyika mazuva anoteera, kuti daiwo yabviswewo mitemo yakaita seyana aipa uyezve yatichengetedzawo especially mubasa redu rekutsvaga nhau nekutapa nhau nekusheya nhau. Nekuti mazuva apfuura kana kuti makore apfuura takaona pfumi zhinji kusungwa kurohwa nevamwe nekutoshayikwa zvamuchose. Saka tikuti pamasarudzo edu yematongerwo enyika dai vatiwaniro rubatsiro vatisimudzirawo tiwano mashandiro akanaka.
Mumwe mutori wenhau, Columbus Mafunga, anoti rimwe dambudziko riri munyika inyaya yekuti mamwe mapazi ehurumende anotora vatori venhau sevavengi.
Zvine zvida kuti dai hurumende yakurumidza kugadzisa mutemo inoita kuti majournalists nevamwe vanosenza navo vanga vachisenza vakasununguka.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vaGolden Maunganidze, vatiwo zvinosuwisa kuona kuti Zimbabwe ichiri kure mukusunungura kufambiswa kwemashoko.
Noti hatifari kuona kuti sarudzo netsvagurudzo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vatori venhau vemuno havasi kushanda zvakasununguka tichitarisa zviri kuitawo kune dzimwe nyika. Nekuti mitemo yatinayo munomu ndeyatinongochema kuti hurumende yabvisa vanaposa aipa Broadcasting Services Act neimwe yakadaro inoshungurudza vatori venhau.
Vatori venhau munyika vanosangana nematambudziko ekusungwa vari pabasa, kurohwa uyewo kurambidzwa kutora nhau pane dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvose zviri gumi nezvisere zviri kukweshana mumitambo mipfumbamwe mukupera kwesvondo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Mangwana, kuchange kune makuwerere Mbaobab Stadium kumondorongezi, apo zvikwata zvivere zviri kutungamira makundano ekaso laga Premier Soccer League, Ngezi Platinum Stars neHighlanders zviri kubandana mumutambo mukuru wenhabvu wesondo rino. Mutambo uyu uri kusanganisa zvikwata zviviri zvisati zvamborohwa kubva makundano aya atanga, uyezve zvakasiyana nemapoints maviri chete madamburo iri iyo iri pamusorosoro. Muongorori wemutambo wenhabvu vaGodfrey Fandada vanoona kunge bhoso ndiyo ichakunda.
Changu uri mutango wakaoma, asi ndiwaisit ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left the saka ndoti bhora kuHighlanders.
Asi murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havaiite gadziriro yekuti vakundwe, asi kuti vakunde. Mabata Andiraya namadhinda Ndovhu Highlanders akachengetedzeka zvichienderana nematambiro ari kuita zvikwata zvavo, asi kwete Ranoid Mutasa uyo ari kurairidza Dynamo. Mutasa anofarira kukunda Blue City Murufaro Stadium nesvondo kuti achengetedze basa rake mushure mekupiwa mitambo mitatu inoteverana kuti akunde kana kuti anosiyiswa basa. Sachigaro weDynamos Vaken Mubayiwa vanoti zviri muroropa reDynamos kuti murairidzi anotadza kuita zvavanoda anodzingwa.
He doesn't deliver, our culture at Dynamos is we don't keep with fire.
Parizvino Dynamos iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi, yakaenzana pamapoints matatu neZPC Kariba iyo iri pasi pasi. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chicken In versus Yada, Shabani versus ZPC Kariba, Black Rhinos versus Blauwe Chiefs, Mutare City Rovers versus FC Platinum, Nitrat versus Cape United, Herentals versus Harare City, Triangle versus Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa navaRobert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, munotitumira tsambambozha kustudio 7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.